Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechina chikunguru 4 2024. Makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ndakuita my last 5 years tapera manjemanje ndoendawo kunozorora ndoenda kukongresi kotsvaka umwe anotungamira achitevedzera tsoka dzangu maziwa.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti vari kuenda pamudyandigere muna 2028 asi vanopikisa vanoti
isi tinotoda kuti dai vatosiya chigaro izvozvi vadaidzira sarudzo dzavasarudza vakaitwa hadzina kufamba zvakanaka saka ndioni chikonzero chingavatadza kunge vasiya chigaro panosvika gore ra2028.
Vatsigiri vezanupf vodzingwa pane rimwe purazi kumasvingo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika uye vari mutungamiri weZANUPF vaEmerson Dambudzo Mnangagwa nasi vabuda pachena kuti vachange vachizosiya chigaro chekutungamira bato ravo uye nyika pachapera makore mashanu etemu yavo yechipiri muna 2028.
President Wode anofanogara matemu maviri efasi yezi imbakaita fasi yezi yokutanga ikapera kana kongresi mukandidzorera so ndakuita my last 5 years tapera manjemanje ndoendawo kunozorora ndoenda kukongresi kotsvaka umwe anotungamira achitevedzera tsoka dzangu maziwa mazuva angu ekuzorara pedo.
VaMnangagwa vataura mashoko aya nhasi pamutare Teachers College apo vanga vachivhura zviri pamutemo fekitari inogadzira zvinwiwa kubva kumuchero wemauyu. Vachitaura nezvemashoko avaMnangagwa nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa patswane University of Technology muzvinafundo Riki Mukonza vati
vakadaro tindati ayo vabatsira vana veZimbabwe nokuda kwekuti anovateerera haangazokwanisi kutidzosera kumashure kuya kwekuti munhu anotonga kusvika madhonga anenyanga.
Asi muzvinafundo Mukonza vanoti vanotenda zvataurwa navaMnangagwa zvaitika.
Kukutaura nekuti vakuru vanoti totenda dzanwa raswera nedei.
Mutauriri wechimwe chikwata chebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change chinotungamirirwa navaJameson Timber vapromisi Mukwananzi vati nyika yatononokerwa.
Isi tinotoda kuti dai vatosiya chigaro izvozvi vadaidzira sarudzo dzavasarudza vakaitwa hadzina kufamba zvakanaka saka ndioni chikonzero chingavatadza kunge vasiya chigaro panosvika gore ra2028.
VaMukwananzi vativo
afarunge patombori nehurukuro dzekuti uchadzika here kandaudziki mutemo unorayira kuti vange vabva muna 2028 muchizosarudzwa mutungamiri munyowani.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vakarerekera havo kudivi reZANUPF Dr. Masimba Mavaza vati mashoko avaMnangagwa anga akatarisirwa.
Yanga iri garo zvive because mutungamiriri wenyika munhu anotedzera mutemo uyezve bati reZANUPF ribato rinotedzera mutemo. Bati reZANUPF rine dumbiro remutemo yavowo nedumbiro remutemo wenyika. Zvese zvii zviviri hazvikurudzire kuti munhu agare kupfuura kana aringati matemu maviri. Saka mutungamiri wenyika anga anda kuwedzogadzirisa nekuti vanhu vanga vanyanya kunyangadzwa nemaslogani anga ari kuitika munzira umu anga asanzwisise kuti vanoda kugara here kana kuti vada kuramba varipo.
Asi mupepeti mukuru webepanhau reThe News Hawks vaDumisani Muleya vati vaMnangagwa havasi kunyatsobuda pachena nekuti dzimwe nguva vanopesvedzera vanenge vachiti vatonge kusvika madhongi ameranyanga.
Izvi zvakakosha kuti vazotaura asi haisiyo nyaya iyoyo nyaya ndeyi chinhu chavo chikampeni chavo ichi che-2023 ndiyo nyaya yavanofanira kutaura nezvayo because ivo havangati iri kuenda in 2028 because constitution iri kuti zvakati tinozviziva hakuna munhu asingazivi kuti constitution iri kuti chii zvatisingazive nezvavari kuita izvi zvokumhanyamanya vachiisa vanhu kweshe kwese maprovhinsi vachiri vari kugara kusvika 2030 ndozvavafanira kuadresa izvozvo vavataure straight vabude pachena kuti chii ichocho chavari kuita kuya kuya.
Vamunangagwa vakatora chigaro chekutungamira nyika muna 2017 mushure mekunge mauto apidigura hurumende yamushakabvu Robert Gabriel Mugabe. Vamwe vatsigiri vebato reZANU-PF vanodarika zviuru zviviri vakagariswa papurazi reClipsham pedyo nedhorobha reMasvingo nguva yehondo yeminda muna 2000 vari kupika kuti havasi kuzobva kunyange hurumende iri kuti ngavabve pavakagara apa pavakwedzimba. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Nhasi vagari vepapurazi apa vaita musangano vakati vakashamisika kuona minda yavo ichiroverwa hoko dzekutanga kuvaka uye muchipinda magiredha. Meya weguta reMasvingo iro rinonzi riri kuda kupiwa purazi iri kuti rivake musha wevashoma vaalek tabe vaudza Studio 7 kuti havana zvekutaura sezvo zviri kuitwa papurazi apa zviri kutungamirirwa nehurumende. Sachigara weClipsham Settled Farmers vaRogers Gava vati pakauya magiredha aya vakaenda kuhofisi yegurukota reMasvingo vaEzra Chadzamira uko vakanzi vachaita musangano negurukota rinoona nezveminda Dr. Anxious Masuku uye rezvedzimba vaDaniel Garwe svondo rinouya.
Isu tawirirana kuti iko minista vakatiti vachauya next week, saka tachingoudzana kuti tigare taziva kuti vakuru vari kuuya vozotijekesera kuti zvakamira sei.
Hatina kukwanisa kubata makurukota aya, asi munyori mukuru mubazi regurukota reMasvingo Dr. Admopa zvakavambwa vatenda kuti hurumende iri kutora purazi iri uye pachaitwa musangano nevakuru vehurumende.
Vakati vachadaidza vatungamiriri vemaministri iwavo aivo ita vatatu vosangana nevagari vekuClipsham chitaura haya idzodzo dzemuri kureiza. Saka ndinofunga munguva pfupi iri kuteera vanhu vachagara pasi vachionesana way forward chiitwa.
Asi vagari vanoti makurukota aya ndiwo ari kuda kuti vabve nekudaro vave kuda kuita musangano nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Hatina kukwanisa kubata mutauriri waMnangagwa vaGeorge Charamba kuti tinzwe kuti izvi zvinokwanisika here. Vamwe vagari vakaita saamai Susan Wanya vati vakadzingwa havana kwekuenda.
Ndiri mugari weClipsham wava ne 23 years ari muno, magiredha ari kuuya ari kugiredha tiripo achiti kana mugwagwa ukaenda napaimba anotodhuma imba yevandoiti ibvisei vachisa mugwagwa yavo vakuti havasi kuitira isu vari kuitira vanouya vatisingazivi. Saka isu shuviro yedu yetinenge tinayo savagari veClipsham tagarawo makore akawanda kudero tadzika midzi kokuenda hakuchina, kana neeji dzedu vamwe vatove mapofu dzimwe dzatove dhara hatichisiri vanhu vanokwanisa kundoita minda mitsva tikagona kugana kuvaka musha chaiwo.
Amai Mr. Kavada vanoti sevana vevarwi verusungunuko vanotsigira bato reZANU-PF vari kuona sekuti varaswa.
Ine zvokubuda muno muClipsham andige handisi kubvuma nokuti kwandiri kuenda nyika haisi kutatsamuka. Tinoda kuramba tigere patiri, hatidi kuramba tichimbunyikidzwa kodzero dzedu nokuti isu tisu zvizvagwa zveZimbabwe tirisu zvevana vemakomuredzi. Kana kuri kudzokera kuhondo isu sona makomuredzi tiri kundozvimiririra, tinoda kuramba tichitoenda mberi nokuti hatidi kuramba tichimbunyikidzwa kodzero dzedu.
Mumwe murwi wehondo yerusununguko vaHappy Mongoma vaudzawo Studio 7 kuti gweta
hazvigone neeji yangu ye hazvichafambi hazvichaiti kuti nekukura kwandaita kuti ndiwanikwe ndichibva futi kuno. Pandakagara ndo pandakagara, handifanira kuti nditobviswa ipapo. Hazvisi pamutemo kubviswa kwangu inini sekuona kwandiri kuita.
Gweta vamadhokuti vasavati kutanga kudzingwa kwevanhu ava hakusi pamutemo sezvo nyaya iyi ichiri kumatare.
Havafangi kuti vange vachidzingwa kusvikira nyaya iyi yapedzwa kumatare dzimhosva kwairi. Kuti nyaya ichiri kumatare dzimhosva pobvapo totangwa kunzi pakuda kufuti kugurwa munda zvinenge zvisiri pamutemo, kutyora mutemo zviri pachena uye kuti kuratidza kusaremekedza zvinenge zvakagurwa nematare dzimhosva.
Mutemo unosungira hurumende kuti itange yatsvagira vanhu pekugara isati yatanga kuputsa misha yavo. Nakamira Studio 7 mumasvingo. Ndini Godfrey Mutimba.
Hurumende nhasi yapiwa mamirioni makumi matatu nemaviri emadhora ekuAmerica, kana kuti $32 million, nechikamu cheAfrican Union chinoona nezvekushanduka kwemamiriro ekunze cheRisk Capacity kuti ishandiswe pakudzivirira matambudziko enzara yakonzerwa nekusaturuka kwemvura, kana kuti El Nino Phenomenon. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Mari iyi hurumende yapiwa mamirioni 15 nezviuru mazana masere zvemadhora. World Food Program yapiwa mamirioni 6 nechidimbu, kwozotiwo sangano reStart Network rawana mamirioni mapfumbamwe emadhora. Vachitambira mari iyi, gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vatichabatsira vanhu mumatunhu makumi maviri nemanomwe, kana kuti mhuri mazana mashanu nepfumbamwe 509,000. Munyori mubazi ravo vaGeorge Guvamatanga vaudza Studio 7 kuti ishuvire vehurumende kudzivirira matunhu ese kubva kunzara.
Saka tichange tichiona kuti inowedzera papata kuda kugore rino kuti tiwedzere kuti tifanze kuti chikava kana kudzivirira madistrict edu ese anenge akakwana.
Mukuru weWorld Food Program amai Francesca Elderman vati mari yavapiwa ichabatsira mhuri zviuru mazana maviri 200,000 mumatunhu matatu, uye vati vakapinda muchirongwa ichi mushure mokunge vaona matambudziko aikonzerwa nekushanduka kwemamiriro ekunze.
Mari iyi taiwana paine nguva, uye ichaita kuti tikwanise kupa vanhu chikafu chavanoda kuti vasafe nenzara.
Start Network iyo inoshanda munyika ina muAfrica yati muZimbabwe inoshanda mumatunhu anoti masvingo, Matabeleland South neMidlands. Mumwe mukuru mubazi rezvekuchengetedzwa kwevanhu iro rinotungamira kugoverwa kwechikafu munyika vaClifford Matorera vati mari iyi ichabatsira zvikuru pakuwanisa vanhu chikafu.
Tichange tichitenga chikafu chinoenda paindividual in a household, yatikangoti 10 kg per each individual in the household.
Sachigaro weboard reAfrica Risk Capacity Dr. Anthony Maruping varumbidza Zimbabwe nekutora matano ekudzivirira njodzi nekukasika pamwe nekushanda nesangano ravo. Mamwe matunhu achabatsirwa pasi pechirongwa ichi iBoera, Mudzi, Zaka, Lupane, Cholocho, Kariba neMount Darwin. Chirongwa ichi chiri kutsigirwa nenyika dzakawanda kusanganisira Britain, Canada, America, Germany neSwitzerland. Nyanzvi munyaya dzekubatsira vanhu nechikafu uye vakamboshanda nesangano reChristian Care, Reverend Forbes Matonga, vatenda rubatsiro rwauya nhasi, asi vakati pachiri kudiwa mari yakawanda kana zvichienderana nechikumbiro chakaitwa nehurumende.
Vanenge vachagona kubatsiridza zvakafanana nezviri kuitwa zvemadiridziro nezvimwe zvakadaro, totoramba tichikunya dzisimbe kuti tiburitsewo chimwe chinhu, tisawanikwe tichibva tangokumbira zvose.
Zimbabwe yakatarisana nenzara inotyisa zvekuti vanhu vanodarika mamirioni mapfumbamwe vari kuda rubatsiro rwechikafu. Hurumende yakatoisa chikumbiro chemari inoita mabhiriyoni 3 nezviuru mazana matatu zvemadhora US 3.3 billion kunyika dzekunze, makambani, vanhu pamwe nemasangano anopa rubatsiro kuti ikwanise kutenga chikafu uye kutsvagawo dzimwe nzira dzekurwisa matambudziko anokonzerwa nekushanduka kwemamiriro ekunze. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vanoda kusvika 100 remamiriyoni Nigeria vanonzi vari kunetseka zvikuru nenyaya yekudzimwa dzimwa kwemagetsi, izvo zvakanganisa magariro avo nemabhizimisi. Kunyangwe Nigeria ichikwanisa kuwana simba remagetsi kubva kuzuva kana kuti sola, izvo hazvisi kukwanisika nekuti makambani mashoma ari kuda kuuchika mari munyika iyi, uye mamwe makambani ari kutiwo kukwereta mari kumabhanga yekutanga zvirongwa zvesola kunodhura nekuti vanobhadhariswa mitero inosvika zvikamu gumi nezvishanu kubva muzana kana kuti 15%, zvinosiyana zvikuru nekunyika dzakabudirira kune mitero yemabhanga inosvika zvikamu zviviri kubva muzana chete kana kuti 2%. Israel nechikwata cheHezbollah chemuLebanon zvakandirana zvombo zvemuchadenga nhasi zvave kutyirwa kuti zvinogona kuti patange hondo pakati pezvikwata izvi. Hezbollah inoti yakanda zvombo uye kushandisa ndege dzemhando yemadrones zvinodarika mazana maviri kuIsrael ichidzosera kuurayiwa kwemumwe mukuru wechikwata ichi. Apo Zimbabwe iri kugadzirira musangano mukuru weSADC pamwe nekutora chigaro chasachigaro wesangano iri muna Nyamavhuvhu wegore rino. Vanopikisa pamwe nevanorwira kodzero dzevanhu vari kupomera hurumende mhosva yekutotanga kushandisa chisimba mukumbunyikidza kodzero dzevanhu ichivapomera mhosva yekuda kukanganisa musangano uyu. Mapurisa anonzi ave kungosunga-sunga vanhu vanenge vakaungana zvekudarika vashanu. Anenge achiti vari kuronga kuita musarinya. Vamwe vasungwa vanosanganisira vechimwe chikwata chebato rinopikisa cheCitizens Coalition for Change chinotungamirirwa nava Jameson Timba pamwe nevamwe veNational Democratic Working Group vanotsigira vaJob Sikala. Kunze kwekusungwa kwevanhu, mukuru wemauto Lieutenant General Anselm Sanyatwe nevamwe vakuru mubato reZANU-PF varikupomerwawo mhosva dzekutyisidzira vanhu. Mugozeya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata nhengo yevechidiki mubato reTRCC vaSteven Chuma pamwe nenhengo yevechidiki muZANU-PF vaSnowball Tongogara. Atanga nekubvunza vaChuma kuti vanoti kudii nezviri kuitika izvi.
Konse yeZimbabwe yakagadzirwa navana veZimbabwe inotaura pachena kuti vana veZimbabwe vane kodzero dzekuratidzira murunyararo. Vana veZimbabwe vane kodzero dzekutaura yatingati pachirungu freedom of expression. Vane kodzero zvakare dzeassembly yatingati kuti vanogona kuungana vachironga pamwe chete zvinhu zvakanaka zvinoita nyika inderere mberi. Asi chinotishamisa ndechekuti Zimbabwe National Army Commander vaAnzelm Sanyatwe avo vanosungirwa pasi pekuenderere mutemo kuti vanofanira kunge vachitevedzera zvarinotaura kuti aiwa vechiuto havafaniri kupinda panyaya dzematongerwo enyika dzine chekuita nemapato. Asi zvongotaridza kuti mukuru uyu kunyange aitaura takabva kuhondo ari kukanganwa kuti gwara rehondo rechimurenga gwara rakaunza Zimbabwe zvakaita kuti vana veZimbabwe vadeure ropa ravo kuhondo yanga iri nyaya yeone man one vote. Kureva kuti vana veZimbabwe vane kodzero dzokusarudza mutungamiri wavanoda. Kana vasarudza mutungamiri wavanoda ndiye oita president. Izvozvo hazvinei nekuti ZANU-PF hazvinei nekuti bato ripi rinodiwa neanenge achitungamirira mauto. Izvozvo ndozvatoti aiwa nyika yedu yashata.
Pindurai tinzwa vatongogara.
Awa mukoma shuma vanotaura handifunge kuti vari muno munyika yeZimbabwe. Nyika ino yeZimbabwe hadiri muno muAfrica ndo nyika iripisifu. Nyika inoremekedza kombiuta wanhu kudarika dzimwe nyika dzavangafunge nezvacho. Nyaya yekuti vakundishaya vataura maonero avo zvonzi pane kutyorwa kwekodzero kwevanhu. Pane hambo tyorwa kodzero kwevanhu ipapo kanzi vataura maonero avo ebato reZANU-PF semaonero avo kuita kuti isusu seZANU-PF hatisi kuzongopeta maoko vanhu vachiputa midziyo zvavaiita muna 2018. Ipapa patichabudawo tichiprotectawo innocent people vanenge vachizonge vachizokwadzwa neopozitini zvakaita muna 2018 nezvakaita muna 2019 naJanuary pawaita siyauyauya vachibuta mashopu. Saka hatimbosi takapeta maoko nekuti hanzi ye opozitini ba democracy zvenikozo yenyaya yavasanyatwe hanzi zvikoni zvikoni mimba idzi negosoro ivo vari kutaura vanongoziva kuti nyika inoi kuti inge ichizouya kuda kweZANU-PF ende vanasanyatwe ayama voveterans vakava usununguko. Saka vanoziva kuti ZANU-PF ndiyo yakaunza nyika ino yeZimbabwe. Saka vanenge vachingoedza kungoti Zimbabwe ndiyo ZANU-PF. Izvozvozvo hazvina anopikisa nyika ino irimaoko eZANU-PF ende zvese zvimapolitical parties zvinoedza kunzvesa games of liberation struggle kuda kudzosa minda izvozvo hazvizoitika as long ZANU-PF ichipo pano panyika.
Vachuma, aka akasike kutanga kuti tinzwe mukuru wemauto achitaura zvimwe chete, chii chingazokushamisa inhasi kuti vasanyatwa vati ZANU-PF icharamba iri panyanga?
Hapana chinoshamisa zveshuwa, asi zviri kungokonfirma zvatogara tichitaura kuti aiwa kune zvandingati marok elements vari mumilitary, nokuti umilitary nevanhu vakanaka chaizvo, vari very professional, vanonzwisisa kuti aiwa mauto asi ezanupf, asi kuti mauto ndeevana vezimbabwe. Vanonzwisisa kuti aiwa hondo yechimurenga haina kutanga nezanupf. Hondo yechimurenga yakatanga nana mbuyani handa kufest chimurenga, ikaita vanhu vakawanda vakapinda vachirwira rusvinuko rwevanhu vanosanganisira vezapu nemamwewo mapato akasiyana siyana. Saka ukanzwa munhu anenge achiti zanupf dei akarwira zimbabwe chete, zvireva kuti nhumo iyoyo haziri nhoroondo yenyika yake. Handa vakagurwa musoro nevamwe mauto akagurwa musoro kufemtsimurenga vanga vasina makadhi ezanupf. ZANU-PF yakatozofemwa muna 1963. Saka ndo nyaya iri kungotinetsa muzimbabwe, yatoti aiwa idzi inyaya dzifanira kuti dzigadziriswe.
Vatongogara, mashoko ekupedzisira, zvingagadziriswa sei kuti vana vezimbabwe vasagare vakabatira hana mumaoko?
Nyaya yakangokosha inyaya yekuti vana vezimbabwe vanofanira kuziva kuti vachinge tabvatisarudzo tinomira makore mashanu. Saka hapanana dzamindi yekuti vangade kubvisa nadzo hurumende, vachida zvemaprotesti, vachida zvechii.
Vachuma, pindirai tipete chirongwa.
Izvozvo igarozivwa kuti nyika inoita maelections papera makore mashanu, asizve mukazvitarisa ikoko kuZANU-PF ndokune mahomera asingataridzi nyaya yemakore mashanu. Nokuti ukanzwa zvinoizvo vari kutofamba vachitaura kuti aiwa vamunangagwa 2030 vanenge vachipo, venge vachipo seizvo nokuti maiaa 2028. Saka zvitaridza kuti ivo nechekare ndo vatova mukambeni modi yekuti 2030 inenge achipo.
Avo vanga vari vaSteven Sakozi Chuma, vanova nhengo yevechidiki yebato rinopikisa Resistance Coalition for Change. Manzwawo zvakare kubva kune imwe nhengo yevechidiki muZANU-PF vasinobo Tongogara. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare, muhurukuro yanga ichikokerwa naJonga Kandemiri weStudio 7. Muchikamu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, nhasi tiri kutaura nezvekupemberera makore mazana maviri nemakumi mana nemanomwe, kana kuti 247 kubva nyika yeAmerica zvayawana kuzvitonga kuzere muna 1776 kubva kuBritain. Mutungamiri wenyika vaJoe Biden nemudzimai wavo amai Jill Biden vari kutarisirwa kuita mabiko nemhuri dzemauto pamuzinda wavo weWhite House muWashington DC. Kunze kwemabiko aya, vanhu vari kuunganawo munzvimbo dzakasiyana-siyana manheru ano vachipemberera zuva iri. Vanhu vanodarika mamiriyoni matatu vanonzi vari kushanyira matunhu akasiyana-siyana panguva ino. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa kuchikoro chepamusoro cheCalifornia State University muzvinafundo Angela Zivo Gapa, kuti tinzwe maonero avo.
Musi wa4 July izuva rakakosha zvikuru munyika yeAmerica nekuti rinoratidza kusununguka kwenyika kubva kuutongi hweBritain. So pazuva iri muna 1776 vatungamiri venyika dzeAmerica vakasaina inonzi Declaration of Independence, vachitaura zviri pamutemo chishuo chavo chekuumba nyika yakazvimiririra yega isina utongi hweBritain.
Kuzvizvarwa zvekune dzimwewo nyika sesuwo vamwe vanobvawo kuZimbabwe rinorevawo zvipi kuzvizvarwa zvekunze zuva iri?
Rakafanana nekupemberera kunoitwa maindependence all over the world sezvatinoita kuZimbabwe zuva rekuzviwana kuzvitonga kuzere musi wa18 April, kurangarira kupera kweutongi hweBritain neRhodesia nekutanga kuzvitonga kuzere muna 1980. Saka sekurangarira kwatakaita susu sezvizvarwa zveZimbabwe kuzvirwira nyika yedu ikawana kuzvitonga, vanhu vemuAmerica vanorangarirawo nekupemberera misimboti yerusununguko yedemokrasi pazuva ravo reindependence musi wa4th of July.
Nditarisewo kuti panenge pachinzi nyika yakasununguka yakawana kuzvitonga kuzere, ndezvipi zvinenge zvichinyanyotariswa zvinotaridza kuti aiwa iyi yakasununguka iyi?
Kazhinji kana nyika ichinzi yakasununguka, inenge ichikwanisa kuzvimiririra, ichishandisa kuzvitonga kuzere pamusoro pehurumende yayo, pamusoro pehupfumi hwayo, pamusoro pemiganhu yayo, pasina masimba ekunze. Nyika iri independent, ine hurongwa hweutemo hwayo, inocherechedza kodzero dzevanhu vayo. Uye inyika inogona kumisa ukama nekudyidzana nedzimwe nyika pasi rose.
Saka zvinowanzoitwa imo muzuva iri kuricherechedza ndezvipi?
Kazhinji vanhu vemuAmerica vanopemberera July 4th nemafirework. Pane inonzi 4th of July parade yatinoona chero pamatelevhizheni. Vakawanda vanoenda kumaconcert. 4th of July kazhinji hama neshamwari dzinoungana kuti vaite mapicnic nemagochi-gochi. Vakawandawo futi vanoonekwa vachipembererera nekuratidza mureza weAmerica pazvitseko zvavanenge vakapfeka uye motikari dzavo.
Avo vanga vari nyanzvi yezvematongerwo enyika vachidzidzisa kuchikoro chepamusoro cheCalifornia State University muzvinafundo Angela Zivo Gapa vari parunare kucalifornia kwakare naIvan Zininga weStudio 7. Munhau dzemitambo, Zimbabwe yaiswa muGroup J makwikwi eAfrica Nations Cup a2025 ari kuitirwa muSouth Africa. Dzimwe nyika dziri muchikamu chimwe chete neZimbabwe dzinenge dzichirwira kuenda kuMorocco kumakwikwi aya gore rinouya dzinosanganisira Namibia, Kenya neCameroon. Yave nguva yekuti muzvitaurire zvamunofunga imi vega vateereri.
Mavasimba yari paStudio 7 tinotenda nokuramba muchitipa maupdates enhau dzinoitika kuZimbabwe. Ndiri muno munyika yeSouth Africa. Tongotambudzika tiri muno tichiedza kuti tiriritire mhuri. Nyika yedu yava mamvemve. Hatizivi chichazoterera sezvo South Africa yachinja hurumende. Tongonamata kuna Mwari kuti dai abvisa mhondi dziripo idzo, dai atora hake mhondi dziripo idzo, tidzokere kumba tishande pedyo nemhuri dzedu. Zvakaoma zvikuru kushanda kure nevana, kushanda kure nemukadzi. Tinoti Mwari ndiwe munhu wese.
Maswera sei paStudio 7 apo, maswera sei paStudio 7 apo. Nhau yemurume uyu ari kuamu uyu anonzi General what, handizivi kuti anonzi. Anga achitaura makamuchitaura paStudio 7 kuti aiti anzi tichatonga, ZANU-PF ichatonga kusvika matunga abuda nyanga. Iye murume iyi haana kana musoro iyeyo, haana kana musoro. Ende zvinhu zvinotaurwa nemunhu asina kukwana izvozvo. Ukazvitarisa kuti vanhu vari kutombera sei nyika ende vanhu vazhinji vari kubva muZimbabwe vachienda kune dzimwe nyika. Iye haana kana nebasa nazvo. Aitai sokunge anitotonga mumba make nevakadzi vake nevana vake. Zvatosiyana nekuona sokunge munhu asina kutokwana iyeye, munhu asina kutokwana iyeye weZANU-PF iyeye. Ndatenda hangu.
Makadii paStudio 7? Ndinokutenda ini nhau dzechokwadi dzamunotipa. Pane nyaya yemukuru wemasoja Sanyatu. Inoshamisa kwazvo nokuti handizivi kuti chaanoramba achiitira kuti kwai kuvanhu chero mukadii tichafoseredza. Handiti tichangobva mukuvhota here izvezvi manje. Vanhu vakavhotera zano wani. Kuzvavanoramba vachipresewa vanhu vachona vachivhundudzigwa chii? Handiti ichangobva mukuhwina izvezvi gore rapera apa. Kukana mahwina moramba zvemuchingovhundudzira vanhu futi pasina. Itai zvinoita kuti vanhu vararame. Vanhu vari kushayiwa chokudya kumaraini izvezvi. Kumaruzevha uku kuri kufiwa nezhara. Ndozvinozoita kuti vanhu vagume vapanduka izvozvo.
Aiwa, tinotenda zvikuru vateereri vedu. Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri veStudio 7 dzisinei nesu. Isu hatina kwatakarerekera. Asi makasununguka yenyu kutumira mashoko paWhatsApp panhamba dzinoti 1202-465-0318. Musakanganwa kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk na8pm nhasi, apo tinenge tichikurukura mashoko avamunangagwa ekuti vave kuenda pamudyika ndigere muna 2028. Tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kwenza kusihlwa mthwaka zomuhle ngolwesine mhlaka 4 kuNtulikazi 2024. Igama nguNtungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Indaba yaphasi yokutanga ngaphela kana Congress mukanigorela. So ndakuita my last 5 years. Taphela manje manje. Ngenda kuzorora.
Umongameli Mnangagwa uthi uzasuka embusweni ngomnyaka ka-2028 lapho azaphutha khona amahlandla akhe okubusa amabili. Avunyelwa isisekelo sombuso welizwe lanxa abanye kuzano PF besithi kumele aqhelise umbuso wakhe.
Bake kwenzakala indaba enjalo ngo-president waseRwanda, u-president Kagame, owayazisa umhlaba ukuthi yena ingaqeda ukwenza ama-terms akhe amabili uzaphuma. Kodwa ngemva kwesikhatshana yena waqhubeke lokho esithi ngiyaphuma, kodwa kulabanye abantu abathi hayi kanti sufuna ukuya ngaphi.
Abamabandla aphikisayo bathi kabalaqiniso lenkulumo kaMnangagwa. Abalamaphepha eZimbabwe exemption permits bakhangelelwe ukuhlengwa nguhulumende omutsha wakwele South Africa kulandela imizamo kahulumende owayekhona kungakenziwa ukhetho we-ANC owayefuna esulwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uzakwehla embusweni ngomnyaka ka-2028 lapho azaphutha khona amahlandla akhe okubusa amabili avunyelwa isisekelo sombuso welizwe i-Constitution. Ekhuluma eseMutare Teachers College namuhla, uMnangagwa uthe ibandla leZanu PF lizakhetha umkhokheli omutsha ozamelama kuCongress njengenhlala yenza. Amazwi yakhe aza ngesikhathi abanye kuZanu PF besithi uMnangagwa kumele eguqule isisekelo sombuso welizwe ukuze simvumele ancintise njalo kukhetho luka-2028. Okuyinto ebikwa ibisidala ukufuthelana kubandla elibusayo. Kodwa namuhla ukubeke sobala ukuba ufisa ukuyaphumula kukhethwe umuntu omutsha. UMnangagwa wangena esikhundleni lesi kulandela ukugenqulwa kukahulumende kamuyi uMnumzana Robert Mugabe libutho ngo-2017. Asizweni amazwi kaMnangagwa namuhla eseManicaland.
Constitution yethu inothiyo after every 5 years tumenda kuCongress.
Isisekelo sombuso webandla lethu sithi kungedlula iminyaka emihlanu kumele sibe lomhlangano weCongress. Emhlanganweni lo kukhethwa umongameli omutsha omele abuse okwamahlandla amabili. Ihlandla linye ngalinye lineminyaka emihlanu. Mina sengaphutha iminyaka yokubusa kwami emihlanu eyaqala. Okwamanje sengidonsa iminyaka yami emihlanu yokugcina. Iyaphela khathesi khathesi bese ngisiyaphumula. Sisuka lapho siza kuya kuCongress likhethe omunye ozangelama ozakhokhela ibandla lethu. Liyangizwa. Amalanga ami okuyaphumula asesondele. Sizabuyela kuCongress lapho okuzakhethwa umongameli omutsha ozalandela unyawo lwami lukaMnumutapa. Liyangizwa. Lapha ngilinceba indlebe.
Lawo ngamazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa. Abamabandla aphikisayo bathi akulaqiniso ukuba uMnangagwa uzasuka ngempela esikhundleni lesi njengokuthembisa kwakhe. Njengoba abanye kuZanu PF besithi kumele aqhelise umbuso wakhe. laye useke waphuma umnankagwa echaya isilogani esithi uyabe elokhe ekhona ngomnyaka ka-2030. Abanye abalokuthandabuza, omunye wabalokuthandabuza ngumnumzana Decent Collins Bajila owebandla eliphikisayo ele-CCC.
Indaba esiyizwayo ukuthi utsho njalo isifiso sethu sokuthi abe lesiqiniseko salokhu akutshoyo. Siyakhumbula ukuthi kwake kwenzakala indaba enjalo ngopresident waseRwanda, upresident Kagame, owayazisa umhlaba ukuthi yena ingaqeda ukwenza ama-terms akhe amabili uzaphuma. Kodwa ngemva kwesikhatshana yena waqhubeke lokho esithi ngiyaphuma, kodwa kulabanye abantu abathi hayi kanti sufuna ukuya ngaphi. Isifiso sethu, ikhangelelo lethu yukuthi nakhona apha eZimbabwe soze sibona abantu abazenza njengeRwanda bethi hayi please sicela ungahambi, hlala ubulokhu khona, abe sehlala esithi ngicelwe ngabantu ukuthi hlale. Yiyo into esifisa ukuthi nga iyenzakala. Kodwa nxa yena ezikhulumele ngomlomo wakhe, sizazama ukuthi simcele ukuthi abambe ilizwi lakhe khona lokho akuyitshileyo kube yikho lakanye.
Kodwa ukuthi lapha linalibambe likantulo yini kumbe kukhanya kukhona khona?
Hayi, kuvele kukhanya kukhona okukhona, ngoba laba abantu abahamba bechumayela ivangeli lika-2030 siyakukholwa ukuthi kababodwa kukhona lapha abathola khona intshukuntshu zokulichumayela leli vangeli. Okutsho ukuthi kusukusela namhlanje kuzabe kulabanye abazabehamba sibebhoda besithi hayi uthe siyedinga ongasikhokhela ngaphambi kwakhe, besokusithi abanye beqhubeke besithi 2030 ngevangeli lena leli. Kutsho ukuthi kukhona okufihlelwane khona induku emqubeni, kukhona okuyavela sisiyaphambili. Kodwa thina ikhangelelo lethu ngelokuthi nxa umuntu esebekhona esihlalweni okwamahlandla amabili agcine khona lapho.
Kodwa angagcina yini kumbe vele lapha abantu bamanje amehla?
Esikubonayo yikuthi kukhona okufihlelwana induku emqubeni, kukhona osokungenzakala lapha phambi ukuthi abanye bezwakale sithi hayi akangahambi, abe sesithi ngicelwe ngabantu bathe ngingahambi. Sikhangelela ukuthi yena nxa esekutshilo kusingezwa futhi abanye abantu besithi hayi kangahambi. Ungabona sisizwa abanye abantu besithi hayi kangahambi kutho ukuthi kuvele kulohlelo olukhona olwensitha olozombangazo olunjalo.
Umnumzana Decent Collins Bajila ngowebandla eliphikisayo ele-CCC njalo ulilunga ledale lephalamende. Abebandla likamnankagwa eleZanu PF bona bathi amazwi akhe aveza ukuthi umnankagwa ungumkhokheli oqotho. Omunye wabo ngumnumzana Joseph Chuma omela iphelandaba Chabalala edale lephalamende.
Kugcwaliswa into esihlala siyikhuluma ukubana thina iphathi yethu iphathi ehlelekileyo njalo umongameli wethu ngumuntu ohlelekileyo njalo olandela umthetho. Njengoba lizwile ezikhulumela ukubana umthetho wethu uyatsho ukubana umongameli kumele ahlale amathemu amabili awe-5 years each, usesendleleni yokuqedisa esibili i-5 year term yakhe. Ngakho-ke esuka lapha la esekhaneti ayophumula bese sikhetha omunye kukhongress. Kuyikho vele indlela esisebenza ngayo, asiyenzi okwefejafeja, asiyenzi lokwana kobana umuntu aphokuzifaka abe zisithi god is in it ezifakile engahambanga so i-congress yabantu. Thina sihamba nge-congress yabantu ukuthi kona abantu yiwo abakhetha umongameli. So lokhu akukhulumayo umongameli yikuthi ugcwalisisa isinqumo sethu, indlela esihamba ngayo, ukuhleleka kwethu esiyikho khona.
Ye, kodwa-ke abanye bathi lapha hayi ulibha abantu kwezithezi ukuthi bathini, ngoba bakhona bayakuthi hayi umongameli ihlala laba sithi lizizwele phela abantu bathi kumele ngihlale. Akunjalo,
mina kamboni kunjalo. Abantu bengamsho njalo, kodwa nxa sokushiwo njalo phela sokumele uxasa ukuguqulwa isisekelo sombuso wethu ezaniphefu lwelizwe ngokwalo, okuyinto engaba yinto esingathi yisingizi it's a mountainous task. Njengokwazi ukuthi kakuthi khonaphana esisekelweni sombuso wethu kuyakhulunywa futhi ukuthi kona nxa sokutshintsha into enjalo ayisabhenefithi lo oyale khona phakathi khonapho, sizabhenefitha lo ozalandela emva ngale. So nxa uqhele konke lokwana usubone vethu naye vela kula nto enjalo engenzeka yena vele njengoezijolo uthi sesile isikhathi ukuthi laye anjani ahambe eyoziphumulela. Yikho ukubusa okuqondile kona ukubana uvumele ubana hayi yenza okukhona okwakho nxa uqedile, sinika abanye ithuba labo benjani baqhubeke besiya phambili begcwalisa izicathulo zakho lezo uzigqokile.
Kodwa uyambona umuntu ongangena kolapho ahle angene ezicathulweni zakhe?
Baningi kakhulu abangangena bekwale khonaphana. Izayela uPF ilungile ngoba ilama-accountable leaders abafundileyo, abalolwazi, abalobuciko futhi obukhulu. Kusukela kuye umsekeli wakhe ubaba uVice President uShiwenga, ukhangela ubaba uMuhadi, uSeshu ukhangele uSenator General, ubaba uMpofu, ukhangele lami nginje sokolapha ngilayo i-accountability naleyo ukuthi wona ngaliqhubile izwe leli ngilise phambili. So sibaningi kakhulu okukhona kuzakhethwa nje oyedwa onguye ozenjani ozasekelwa ubana abe ngumongameli welizwe leli.
UMnumzana Joseph Chuma ngumeli wephelandaba Chabalala edale lephalamende elilunga lezanu PF. Ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7.
The Voice of America.
Ugatsha lomanyano we-African Union olubona ngokulwisana lenhlupho ezibangelwa yikuguquka komkhathi olwe-Africa Risk Capacity namuhla luphe eleZimbabwe imali edlula kancane izigidi ezingamachumi amathathu, $32 million, yokulwisana lendlala eqhubeka ihlasela ngamandla elizweni. Kubika uMlondolozi Ndlovu.
Ekhuluma ngemva kokwamukela lolu sizo kumbuthano oqhutshelwe eHarare, umphathintambo obona ngezemali uMnumzana Mthuli Ncube uthe limali izasetshenziswa ukudingela abantu abalambayo ukudla ezigabeni ezingamachumi phose amathathu 27 ezigoqela eCholocho, Lupane, Wange, Nkayi, uMzingwane, Binga, Mangwe, Bedbridge, Insiza, Gwanda, Matobo, Chimanimani, Mount Darwin, Rushinga, Mbire, Mutsi, Karipa, Chiretsi, Mwenezi, Maswingo, Zaka, Zishabane, Kokwe North, Lemberengwa. Lanxa kulabantu abayizigidi ezishiyagalolunye 9 million abalambayo abadinga ukudla ngesiphangiphangi eZimbabwe yonke, imali evela ku-Africa Risk Capacity le izaphathisa imuli ezedlula kancane ingxenye yesigidi 509,000 kuphela. Kodwa uNcube uthi loba nje kunjalo usizo lolu luzadlala indima enkulu. Phakathi kwe-32 million le, uhulumende weZimbabwe uzasebenzisa izigidi ezedlula ezilithumi lesithupha 16,825,634 ukuthi inhlanganiso ye-World Food Program yona ephatheke kunhlelo zokuphathisa abalambayo eZimbabwe izaphiwa izigidi ezedlula kancane eziyisithupha 6,901,337. Inhlanganiso ye-Star Network yona ephathisa abalambayo eMat South, Midlands neMasvingo izaphiwa izigidi eziyisishiyagalombili 8,979,773. Isiphathamandla senhlanganiso ye-World Food Program, uMnumzana Francesca Elderman, laye wamukele usizo lolu ngenjabulo esithi luzaphathisa kakhulu.
On this very momentous occasion,
lilanga eliqakatheke kakhulu lapho esinikeza khona uhulumende weZimbabwe sibambene ukuze abantu bathole ukudla.
Ingcithi kundaba zokuphiwa kwabantu ukudla zithi kumele ukudla lokhu kuphiwe abantu abadubekayo elizweni kungenani lokuba basekela liphi ibandla lezombusazwe. Omunye wabanombono lo ngumnumzana Vezigama Chuma oke wasebenzela inhlanganiso ye-World Vision.
Eminyakeni edluleyo sibonile ukuthi ukudla kukahulumende lokhu nxase kubuya kuphiwa abantu ngokuthi basapota liphi iphiphathi, kodwa ngalunyaka kulendlala engenziyo.
Umongameli Mnangagwa ekhuluma izolo uthe kuyadingeka ukuthi uhulumende abambane nenhlanganiso ezizimeleyo ekulwisaneni lendlala lokuthi kutholakale ukudla okuzaphiwa abantwana besikolo. Amazwi la amukelwe ngabazali abaningi abathi abantwana bathwele nzima ngokuya esikolo belambile. Omunye wabo ngumnumzana Mlindelwa Ncube.
Inkulumo enhle kakhulu izwa kumongameli. Njengomuntu adithi kudlela abantwana bathembisa, kodwa siyakwazi sonke ukuthi hayi imisebenzi enjalo siyanduka uyibona senza ama-NGOs ama-government programs ona ngawo sibili hayi kabafidi bani.
Kunyanga ezisanda kwedlula uhulumende wethule isicelo semali ephezu kwamabhiliyoni amathathu, $3.3 billion, yokudingela abalambayo ukudla. Lanxa abanye sebeqalile ukuphiwa ukudla lokhu iningi alikakutholi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Umphathi ntambo ogatsha lwendaba zasekhaya omutsha kwele South Africa uthi uzakhangela zonke izinqumo ezithethwe imithethwandaba etshiyeneyo ngodaba lwama-permits aphiwa izizalwane zeZimbabwe aweZimbabwe Exemption Permits ukuze athathe isinqumo esisemthethweni ngekusasa yama-permits la. Uthuso Khumalo weStudio 7 usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Enkulumeni ayethule emsakazweni weSouth African Broadcasting Corporation, umnumzana Leon Schreiber uthe usephakathi kokukhulumisana leziphathamandla zokugatsha lwendaba zasekhaya ukuthola iqiniso lokuthi yini engahambanga kahle ngendlela lolu gatsha olwaphatha ngayo udaba lwama-ZEP.
Akufuzanga sithathe isinqumo singacabanganga. Leli liphutha esibonile senzakala kakhulu ekuphathweni kwalolu daba obekusenza umthethwandaba uchithe yonke imizamo yogatsha lwendaba zasekhaya. Kufanele sithathe isinqumo esilobuntu njalo esemthethweni.
Imizamo yokwesula amaphemithi e-ZEP ebisenziwa ngobephethe lolugatsha lwendaba zasekhaya umnumzana Aaron Mtswaledi yona yachithwa imithethwandaba kugoqela lomthethwandaba wesekelo sombuso. Umphathi ntambo Shiba uthi uqakathekile ukuthi azwisise zonke lezi zinqumo zomthethwandaba engakathathi isinqumo sakhe ngalolu daba. Umgcinihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Nqabuthu Mabhena uthi bemukela ngezandla zombili indlela umphathi ntambo omutsha afuna ukuphatha ngayo udaba lwama-ZEP.
Sithemba ukuthi uzakwenza kube lula ukuthi izalwane zaseZimbabwe eziphethe lezi zincwadi ziqhubeke zihlele South Africa zisebenza, abanye besenza amabhizinesi abawenzayo njalo abanye befunda.
Kodwa-ke isizalwane sakwele South Africa njalo obona ngokuqoqwa kwenhlelo zebandla lezombusazwe elisahlumayo elesofa sonke umnumzana Freeman Bengu uthi abafuni kuzwa kuthiwa kule mizamo yokuvuselela amaphemithi e-ZEP.
Sizo-organize ukuthi siwa-challenge any extension or anything uShreba azama ukuyenza ku-Home Affairs ukuthi a-extend ama-ZEPs.
Ingcitshi kwezemithetho njalo eligqwetha elilwela amalungelo luntu umnumzana Vusumuzi Sibanda uthi zinenge indlela esemthethweni umphathi ntambo Shriba angazithatha ngalolu daba.
Sokungaba yilokho ukuthi athathe inyathelo lokuthi anikeze ubuhlali obungapheliyo kulabo abaphethe ama-ZEP. Kanti-ke uma engacabanga njalo ukuthi ufuna ukuthi naye awachithize aphele ama-ZEP.
Ngokwesinqumo esichiye senziwe ngumthwaledi ngodaba lwama-ZEP, bonke abaphethe amaphemithi la kuzafuze bebe sebefake izicelo zamanye amaphemithi kusiyaphela lomnyaka. Abangenzanga lokho kuzafuze babuyele ekhaya. Abafake izicelo kodwa bengakatholi impendulo, amaphemithi abo azaqhubeka esebenza kuze kube sekupheleni kuka-2025. Isizalwane seZimbabwe uNontobeko Sithole uthi kudala befake izicelo zokuya kumaphemithi amanye kodwa balokhu bengakatholi impendulo.
Asisazi nokuthi manje senzeni, uyalinda iweva or you have to apply kule enye abathi seyikhona.
Kusenjalo uShriba useyichithile imibiko yamanga ebisithi wazalelwa elokishini leBorodel eHarare. Uthi yena wazalelwa endaweni yePicketburg, wakhulela eKleinzi eneMakwaland esabelweni seNorthern Cape kwele South Africa. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
Elemelika namuhla likukhefu lokunanza iminyaka engamakhulu amabili lengxenye 248 years lithole uzibuse. Izigidi lezigidi zezizalwane zaleli lizwe zikhangelelwe ukubukela ubunkanyankanya bokudubuka kwama-fireworks okungumkhuba oqhutshwa minyaka yonke kuleli lizwe. Umongameli Biden lomkakhe uJill bazathakazelela leli langa belezimuli zabebutho lapho uBiden aza kwethula khona umbiko wakhe ophathelane lalolu suku. UBiden lomkakhe labo bazabukela ama-fireworks lozulu e-National Mall. Ukuhlaziya loludaba uTabo Kancube weStudio 7 uxoxele sizalwane seZimbabwe esilandela ezombusazwe eMelika umnumzana Tim Moringayi.
Ilanga leli liqakathekile ngoba it's the Independence Day or the Declaration of Independence eyayenziwa 248 years ago in America lapho besiba lentuthuko eyokuzikhipha from i-colonial rule ema-British.
Kwabo kuza lapha eMelika abagoqela izalwane zeZimbabwe usuku lolu lutshoni kubo?
Hayi, abantu esivela sonke eZimbabwe ilanga leli lalo seliqakathekile ngoba sesihlala lapha. This is what we call our home okwakathesi.
Nxa kuthiwa ilizwe lilenkululeko, yiziphi ezinye izinto eziveza ukuthi kulenkululeko elizweni?
Abekhuluma ngokuthi kulenkululeko elizweni bakhuluma ukuthi hayi mina lawe siyakwanisa ukuzihambela lapho esifuna khona, ingaba licawe, ingaba libhawa, ingaba ngokudinga izinto ezingathiwa lathi ziyasichaza i-freedom ye-association, uyakwanisa ukuzihambela ube le freedom yokwenza yonke into oyenzayo, i-freedom of speech, i-freedom of expression, loku ba kungela i-discrimination between abantu abahlukene, abansundu, abelungu, abantu besi-India, abantu abaqala lelizwe angathiwa ngama-Native Americans, labantu abavela emazweni amaningi bayabuya lapha and ma sibe nikwe izincwadi zokuhlala lapha, they are just as equal.
Yiziphi ezinye zezinto ezenziwa ngabantu ngesikhathi benanza lolu suku?
Abantu abaningi kulama parade okuba khona lama the showing of the colors or i-military bands ezihlabela zona i-national anthem. But okuningi-ningi abantu bayenza ngantwa ngokuyi-mini holiday nje okuphakathi kweviki. Abanye bayahamba emawosweni bedinge labo isihlobo or ama-friends okuphonga ukujabula bebonke lama-fireworks.
Umnumzana Tim Moringayi isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika ubexoxa ecingweni loTabo Kancube weStudio 7 eseOhio. Abamabandla aphikisayo bakhala ngokuthi babotshwa mahlayana kulezi nsuku eZimbabwe ngesikhathi umkhokheli webutho uLieutenant Anselmo Namosanyathwe esithi ibandla leZANU-PF lizabusa kuze kube naphakade. USanyathwe uthi ibutho lizabamba ngamandla abantu ukuthi bavotele ibandla leZANU-PF. Okwamanje kulamalunga ebandla eliphikisayo ele-TRIPC avalelwe entolongweni amelele ukuthonisiswa ngamacala okwenza umhlangano ngaphandle kwemvumo yamapolisa. Kusanda kubotshwa amanye amalunga ebandla leli enkabazwe injalo lawo manyano we-National Democratic Working Group wona okhokhelwa ngumnumzana Job Sikala. Konke lokhu kwenzakala ngesikhathi eZimbabwe lilungiselela umhlangano omkhulu we-SADC Summit ozaqhutshwa ngoNcwabakazi. Ukuhlaziya udaba lolu, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele umnumzana Belief Gawule owebandla leZANU-PF lo mnumzana Fortune Mlalazi ocubungula ezombusazwe ezimele. Umlalazi usungula lingxoxo.
Abantu bazabotshwa njalo abantu kufanele bazimisele, kodwa sithanda ukubatshela khona kule ndoda eyaziwa nguGawule ethiwa nguGibson's Band yatshiya isitshelile ingadlula emhlabeni ukuthi bazaphuma kuphela befuna bengafuni. Kolunye usuku kuzabenza uMgabe wayezitshela ukuthi iZimbabwe ngeyakhe kwamphelela. Omnankagwa labo Sanyathwe uma bezitshela ukuthi iZimbabwe ngeyabo kuzabaphelela. ngolunye usuku abantu beZimbabwe baza kuphuma kuzonakala.
Ye baba gawule umuzwa lapho umlalazi uthi ubukhosi ngamazolo abantu labo babopha abanye kangaka konke lokhu kuzabaphelela ngolunye usuku ngela kolapho baba
akulento ezaphela lapha kuya ngokuthi ngubani Gibbs ukhumbule phela amadodana la yiwo ahamba akulwa alihudula ilizwe leli balilethe kade sikhuluma ngedemocracy nalesikhuluma ngayo lokuthi bathi iza abanqaka umuntu esithi uzawaphelela ukhuluma ngomuntu owadonsa yena liyani into wabuya layo ngaphandle kumbe Gibbs lokwana kumbe nqe kungenzakala sebefile lawo abantu bonke ababeduhambe bayadonsa ilizwe leli balilethe lapho ukuthi abantu bakhulume ngedemocracy naleyo odumana abazigqaja ngayo ababencindezelwe njengoba kade sikhuluma ngamadoda la ayivela isincindezeli amakhiwa la ayisincindezeli kodwa ke esokukhona ukuthi umbuso nalowo awuzange ubuye nje kuphela lula kwachitheka igazi abantu balele emathuneni engaziwayo abantwana bezimbabwe balele emathuneni engaziwayo belwela ukukhulula ilizwe leli ekugcilini owabukhona ewuhuqula izinto lokuze lwabukhona kodwa ngabe sinxa sesikhuluma abantu sebekhuluma nje ukuthi bazikhulumele ukuthi hayi kuzabaphelela kuzaba akusoze kupheleke kodwa ilizwe leli alisoze libuyele kulabo abacindezeli njengayizolo.
Ye imlalazi uyazizwela lapha ngiyela baba.
Ngivumelana laye sibili ukugawule ukuthi ilizwe lisoze libuyele kubacindizele. Ilizwe leZimbabwe thina abantwana beZimbabwe sizalithatha kulaba bantu. Uma sithi abadala uma bethi ubukhosi ngamazolo. Manje gawula kungitshele bangapho Grace Mgaba ababembuluza, bangapho Jonathan Moyo othi huri bacatshile eMalawi kuzabaphelela. Lena laba babusayo osanyadwe kababuze othihuri kwabaphelela. Ilizwe kathesi laba abalele emathuneni lamanangazwayo gawule kabalalelanga lento esesiyibona namhlanje ukuthi ilizwe seliphonguba nje abantu beZimbabwe sebeyinhlekisa yonke indawo abantu sebefele ezindleleni besiyadinga idlelo kwamanye amazwe thina silabantu abafele ilizwe lethu. Ayisikho lokho Joshua Nkoma abakufelayo, kayisikho Lookout Masuku otongogara ngisho labanye abaphilayo namhlanje bephila bengama-destitute bona bahambe egangeni besithi bayathatha ilizwe beza lalo izanu labomnankagwa labomgabe balenzani ilizwe namhlanje edube mhlawumbe into engayaziyo ngengahamba e-drill hall ufuna ukuya certify izindola phana ngifotocopy kuthiwa ubuya nephepha lakho i-bond paper kambe lilizwe banye nalelo elinjalo ukuthi sokuphonguba ngamayoba yonke indawo imgwaqo izimbobo usiye Victoria Falls sokuzimbobo bakithi osanyathwe into abangayikhuluma bezigqadla ngayo leyo ukuthi sisenze i-command voting elizweni elinje.
Ye kuzima lapho ngokutsho kwamlalazi baba gawule.
Ye umlalazi akutshoyo ngiyakuzwa sibili kodwa umlalazi usuka khohle ngokuthi ilizwe njengoba sikhuluma ngokuthi ilizwe Gibbs azange libuye ligiqika nje lalwelwa kwachitheka igazi ngokunjalo sizama ukuthi kulondolozwe khonokwana ukuthi ilizwe lingabuyeli ebantwini kuyazi ukuthi kwesinye isikhathi Gibbs kuyakhanya ukuthi into esikhona yikuthi abantu beZimbabwe bona yibo abamele bezidicidele okwabo ukuqondane labo kodwa kungela abantu bangaphandle abayibo abatshelayo ukuthi lokho izinto kazenziwe ngale indlela khiphani obani kathesi yenzani nje konke lokho okukhulunywa umlalazi ukuthi okwabo mgabe okwabo Jonathan okwabo mgabe lakwabo Grace hayi kwakuyinto eyayikhona kuzanu PF laphana abantu laphana kwakuzama ukulungiswa ukuthi umgabe yena wayengasamanga kuhle waqonda ngenxa yokuthi wayesemdala kusho kubusa yena umfazi wakhe senguyose lawula izinto okungayiso okuyikho kokungaqondanga izanu PF yayilungisa ezangekhaya zayo yikho kokudingakala khona abantu ukulungisiswa kodwa kathesi asingavumini ukuthi abantu bathengise ilizwe bethengisa ilizwe bephongukhuluma nje ukuthi befundiseke ukuthi bazuze lokho abazuzayo njengokuthi kathesi abantu bakathesi Gibbs balambile abantu abadinga imisebenzi abayabezama ukutshela ukuthi hayi lapha nizanu PF yayisiyenze so hayi zanu PF siyehlulekile kodwa sikhuluma izijezi zenotho lezi zayithulela iZimbabwe.
Umnumzana Belief Gawule ngoyibandla lezanu PF ubexoxa lo mnumzana endawonye lo mnumzana Fortune Mlalazi ocubungula izombusazwe ezimele kunxoxo ebilawulwa ngoGibbs Dube weStudio 7. KuLive Talk uzihlobo sixoxa ngomongameli Emmerson Mnangagwa yena othi uzatshiya umbuso ngo-2028 lanxa nje kule mpawu ezikhomba ukuthi ufuna ukuqhelisa umbuso wakhe. Kwanele olivalelisayo ngontungamilinkomo kololokwana kwamatukanduna.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.